Gurukwa tare zvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vauza vatorwe naumu Harare nhasi kuti hurumende iri kushishikana kuti pane manyepo ari kutaurwa munyika nekunze kuti chimono navangari bvume vakapambwa asiwo vakasungirwa nyaya yekupesvedzera vanhu kuti vabvise hurumende pachishandiswa mhirizhonga. Munyori mubazi raamai Mutsvangwa vaNick Mangwana vatsinhira mashoko amai Mutsvangwa.
Kudaidzira kuti vanhu vapandukire hurumende zvisiri pamurau, vabvise hurumende nechisimba zvisiri pamurau. Pane nzira dzinoitwa nadzo munyaya yedhemokrasi iyi yokuti musi wa 1 August tengesane hurumende itsva, kana kuti inonzi National Transitional Authority yavafundisi navangova vanhu vasina maelections vakahwina, haisi pabumbiro ramutemo huru. Saka ndonyaya dzavakasungirwa izvozvo zvokuedza kurunzira vanhu kuita unyaride nounhubu.
Amai Mutsvangwa vati pane vatori venhau nemapepa nhau akawanda akanyora nyaya dzeuori munyika uye hapana kana mumwe chete akasungirwa kuita izvi. Vati kunyange chimono paakanyora nyaya yedrugs international, hurumende yange yave kutoongorora nyaya iyi uye yatonyorwa nevamwe vatapi venhau. Asi vati chinoshamisa panyaya yechimono kupindira kuri kuita nyika dzekunze kusanganisira America. Amai Mutsvangwa vati chinguva namapurisa asvika pamba pachimono kuti amusunge, vashandi vepamuzinda weAmerica muHarare nedzimwe nyika vakange vasvikawo pamba apa vachitaura manyepo pamadande mutande akaita seTwitter vachikanganisa mapurisa achiita basa ravo.
Within minutes of arrival of the police at Mr. Chingono's home, the US Embassy was already all over this issue, which is between a sovereign country and its
citizens. Pasina chinguva mapurisa asvika pamba pachimono, American Embassy yange yatove kwechitaura manyepo pamwe nekukanganisa mapurisa kuita basa ravo panyaya iri pakati peZimbabwe nechizvarwa chayo. Chii chinombonyanya kudiwa neAmerica panyaya iyi?
Amai Mutsvangwa vati kupindira kuri kuita America munyaya dzemuno kunoratidza kuti hairemekedzi dzimwe nyika dzakaita seZimbabwe, uye zvakakosha kuti imbosiya Zimbabwe ichiita mabasa ayo ekuvandudza upfumi, kurwisana neuori pamwe necovid-19. Vati vanhu vakaita sachimono vanhu vasingade kuona Zimbabwe ichibudirira. Muzinda weAmerica muZimbabwe wati hauna zvauri kuzotaura pamusoro pemashoko amai Mutsvangwa. Mutauri webato guru rinopikisa munyika reMDC Alliance Advocate Fazai Mahere vauza Studio 7 kuti hurumende yeZimbabwe inofanira kutevedza bumbiro remutemo yenyika nekodzero dzevanhu kuti isashorwe nedzimwe nyika pamwe nemasangano akaita seUnited Nations.
Saka tisatamboenda kune kuti kuAmerica vakatwita kuti chii kana kuti nyika dzekunze dzakati chii. Inini sehurumende yemuZimbabwe muri kutevedza here mitemo yenyu? Takaona kuti vangu vasingatevedzi mitemo yavo, uye ivo mukatarisa matweet avo Mukoma Hope kana kuti vaJacob Ngarivume, ndepapi pavakataura zvemhirizhonga kana kuti violence? Hapana, vakangotaura kuti aiwa musi wa31 tida kuita demonstration. Zviri izvo zvinhu zvinobvumirwa kana zvinotenderwa muconstitution yedu. Saka tinoshamiswa isusu semain opposition kuti sei hurumende yedu iri kuita zvekusunga vanhu kana vachitaura zvinhu zvinobvumirwa kana zvichitaura kuti zvinhu zvinotenderwa neconstitution.
Achitaura pane chimwe chirongwa chinoitwa nemuridzi wekambani yeAMH Trevor Nguve munguva pfupi yapfuura, chimono akati ainge apiwa basa rekushanda nebazi rezvekubudiswa kwemashoko pamwe nemakambani ari pasi pekambani iyi akariramba. Izvo zvinofungidzirwa kuti ndo saka ari kushungurudzwa. Asi amai Mutsvangwa vati hurumende yava munangagwa inotaura nezvizvarwa zvese muZimbabwe pamwe nekutsvaga unyanzvi kuti nyika ingafambira sei mberi, uye izvi zvinosanganisira vanhu vakaita sachimono. Asi varamba kuti vakamupa basa akaramba.
Hopewell muZimbabwe, naizvozvo isu kuministri kwedu tinotaura nemaZimbabweans ese angadaro vari mumedia. Hapana vatinosarudza kuti uyu hatitauri naye, uyu hatitauri naye. Tinotorawo zvidzidziso zvaanofunga nemafungiro avo toisa musefo, tosefa. Tinosara nezvinoita kuti hurumende yedu ienderere pamberi.
Chimono navangari bvume vakasungwa nemusi wemuvhuro vakamiswa pamberi pedare ramagistrate. Apo vakanyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Nyaya yachimono ichaenderera mberi musi wa7 Nyamavhuvhu, ukuwo vangari bvume vachange vari mudare musi wa14 Nyamavhuvhu. Studio 7 ainokwanisa kubata magweta ari kumirira chingono navangari vhume kuti tinzwewo divi ravo pane zvataurwa namai mutsvangwa. Magweta evaviri ava akati achapikisa mudare repamusoro kunyima kwavakaitwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.